Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 31/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara musi wa23 Nyamavhuvhu sezuva resarudzo mutungamiri webato rinopikisa reTripleC vaNelson Chamisa vachitiwo
takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23 saka tiri kugadzirira.
Asi mutauri webato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vatiwo
kwatiri kumusangano weZANU-PF ndiro gore ra2023 musi wa23 tichiti EDP.
Nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika yokonzera makakatanwa, vamwe vachiti dhora iri rinofanira kuregedzwa kushandiswa, vamwe vachiti ngarirambe riripo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu, uye kana pashaya anokunda musarudzo dzemutungamiri wenyika, sarudzo dzechipiri kana kuti run off dzichaitwa musi wa2 Gumiguru. Kutarwa kwaita zuva resarudzo kunoreva kuti kunyangwe Biri reElectoral Amendment Act rikapasiswa harichashande musarudzo dzegore rino. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chiziviso chavo mugwaro reGovernment Gazette, vamunangagwa vati matare ekunyoresa vachakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuro achagara munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika musi wa21 Chikumi. Vanoda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika vachanyoresa kudare renomination court iro richagara padare rehigh court muHarare. Ko vari kukwikwidzana navamunangagwa vanoti kudii nekutarwa kwezuva resarudzo? Regai tinzwe kubva kumutungamiri weTripleC vaNelson Chamisa.
Musi wa23 rinova zuva remuna August, uri musi wechitatu, ndoo pari kuuya independence kana kuti rusununguko rweZimbabwe. Mufaro uri kudzoka, takanyimwa mufaro, takabirwa mufaro, takabunyimwa budiriro, takabirwa budiriro, asi budiriro iri kudzoka musi wa23 saka tiri kugadzirira.
VaChamisa vatiwo
si chatinoda chiitwe pakugadzira ikoko, toda kuti mavoters row anga achizikana nomunhu wese, munhu ari pavoters row azikana nomunhu wese, todawo kuti mapolling agents anga ari kwese, sarudzo dziitwe pajekerere paruzhinji, pasaita anozvambaradza mumwe kana kurova mumwe. Tiri kutonamata kudei munyika maita runyararo, tiri kunamata kudei munyika maita rugare nekudanana, panana vengaitounza farai, panana kusadanana tounza wadzanai.
Mutauri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Munzora vaLloyd Damba vashora vamunangagwa nekukurumidza kutara zuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare yekutarwa kwemiganhu yekuitira sarudzo.
Vamunangagwa tine nyaya nawo mukoti, asi vaita blatant disregard yenyaya iyoyo vakanoproclaima court dates. Takaendesa nyaya yedu yedelimitation report iri kunze kwemutemo, yataa nemaweeks tichitsanangura kune vanhu veZimbabwe. But zvisinei, takudza vana veZimbabwe kuti election iyi tiri kugadzirira kupinda mairi, but hatibvumirane nazvo nekuti tiri kuenda muelection yakarikwa kudhara.
Mumiriri weHarare East muNational Assembly vatendai biti veTripleC vati havasi kufara nezvaitwa navamunangagwa, vachiti kutara kwavaita zuva resarudzo Paramende isati ya peza kuzea Electro Amendment Bill kunorewa kuti kunyange mtemo uyu kapasa haucha shanda musarudzo dzegorerino. Vabiti vaende rambiri wachiti mutemo wesarudzo sezvauri hauna kunaka.
Taita kubatsa nyaya zvakare code of conduct inge ine mazino ekuti munhu akaikanganisa anokwanisa kusungwa. So zvinhu zvakawanda zvataida kuti zviite zvinoreforma nyaya mutemo wemy elections munomusipata.
Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi vati paramende iri kuendera mberi nekuziya bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo. Vanoti bhiri iri haritadzisi nyika kuita sarudzo dzakachena.
Chero zvauri zvinezvo chaunotadzisa chinobva chanzi election yakona kuita free and fair because the clause yakati yanga ichabatsira zvakati. It's good to improve the laws but there's nothing that makes the process not be free and fair.
Mutauri wemDC inotungamirirwa navaDouglas Munzora vaWitness Dube vati havasi kufara kuti vamunangagwa vatara zuva resarudzo vasati vagadzirisa nyaya dzegwaro revavhoti nedzimwe.
Kungoisa sarudzo zvinongoratidza kuti chavanongoda chete kupinda mupower.
Asi mumiriri wemberengwa North vamakoraidza vezanu PF vati vanofara nezvaitwa nemutungamiri wenyika.
Ngatiregei kuita mhirishonga nekuda kwezvematongerwo enyika. Ngatitei maelections edu murunyararo.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichanetsa kutevedza zvimwe zvinhu zvinodiwa neConstitutional Amendment No. 2 mutemo wesarudzo usina kuvandudzwa.
Saka zvazvava kureva nezvokuti nokuti mutemo uyo haona kunge wapasa, zvinhu izvozvo zvichanetsa kuti zvoitwa sei musarudzo dziri kuteera idzodzo.
Kana zuva resarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika, vanoda kuvhota vanenge vasara nemazuva maviri chete ekunyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichitevera chiziviso chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa chekuti musi wa23 Nyamavhuvhu 2023 ndiro zuva richaitwa sarudzo munyika. Zvimwe zvaro reZimbabwe zvinogara kunyika dzakapoteredza zviri kupa maonero akasiyana-siyana panyaya yekuti zvichadzokera kumusha kunovhota here kana kuti kwete. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vataura neStudio 7 muhurukuro dzakasiyana vanatidza kuti havana tarirwo yekuti kune chipenyu chichabuda musarudzo dzechipiri mushure mekupidigurwa nemauto kwevaimbo wemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Vachoice Moyo, avo vanorarama nekugadzira mafoni muguta reFrancistown muBotswana, vati kunovhota kupedzera hoko padehwe retsindi. Mashoko avamoyo atsigirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reVinduk muNamibia, vaNaison Chirwa, avo vati ZANU-PF yaoresa vanhu vazhinji moyo nokuda kwekubira sarudzo kwayo.
Vanhu vanozviziva kudhara kuti kutomba nhamo vanofanira kuvhota, but nyaya ndeye kuti vanoziva kuti tinovhota asi hazvishandi, ndo zvinouraya vanhu.
Taida
chaizvo, but taneta because hazvina zvazviri kutipa. That's why taotongova beta utsvage zvako sadza uzviwanire kudya uri kwauringo uriko. Inotozova expense especially kana zvaone kuitarisira zvacho zvisinganoiti nedhat riri gwara because kuinda kuZimbabwe yekudzoka it's almost $100 yaunoda.
Mumwe anoti mutsigiri weZANU-PF waMalvin Chiware vati kunyange bato riri kutonga rakabatsira kwazvo nekupa vabereki vavo minda, vamunangagwa vakafanira kugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha.
Hatina hangu ndiri muZANU-PF, nyangwe haisina chainondibatsira nayo. Ndiri muZANU, ndakakurira muZANU. Yakatipowo munda kudhara but ina handina chandobhenefita nazvo muZANU-PF. Vatokutiwo itida yakwanisa kugadzira nyika, kutogadzira rodhi apa vanhu mabasa. Vanhu havadyi rodhi, vanodya mabasa. Ndozvatongochema nazvo.
Asi vatrimal Gutu vanogara muJohannesburg muSouth Africa vati vachaenda kunovhota kuZimbabwe sezvo vari kunze kwenyika vasina kodzero yekuvhota.
Zvitori
connection to embassy in terms of transport. There's no water. Pachowara nega. I see fair. Same with Zimbabwe and out with Zimbabwe. Because change with Zimbabwe and I'm always Zimbabwe. Regardless of no support, a party, no support, physically, my Zimbabwe.
Mutauro wetripo simu zvarefadzai maere vaudza Studio 7 kuti zvinoreva makore mashanu ekutambura zvakare kana vanhu vakasavhota nehuwandu hwavo.
Munhu wese anofanirwa kuuya kumba kuti tivhote kuti tizokunda ZANU-PF musarudzo dziri kuya muna August. Isusu tiri kutaura isusu kuti tiri kuona tese kukwira kuri kuita zvinhu. Vanhu vari kuedza kuti vabude munyika vachinoita manese aid. Zvipatara zvedu hazvina kumira zvakanaka, hamuna mushonga, maticha haasi kubhadharwa. Tine nyaya dzemakala, tine vasungwa vari mujeri, ana Honorable Job Sikala nava Jacob Ngarivume. Zvese izvozvo zvinoda kutibata sema citizens kuti tizovota pakuru tigozokunda pakuru. Kunda tikasadaro tinozoita mamwe makore mashanu tichitongwa neZANU-PF.
Mukuru mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati havo vane chivimbo chekukunda.
Kwatiri kumusangano weZANU-PF ndiro gore ra2023 musi wa23 tichiti EDP.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave nemakore akawanda zvichida kuti zvibvumidzwe kuvhota sezvinoitwa zvizvarwa zveSouth Africa, Kenya nedzimwe nyika. Electoral Commission of Zambia inoti iri kuda kuti vari kunze vatange kuvhota muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
United States Agency for International Development kana kuti USAID nasi yapa rubatsiro rwechikafu runokosha mamiriyoni masere nezvuru mazana manomwe zvemadhora ekuAmerica kusangano reWorld Food Program kana kuti WFP kuti ribatsire mhuri dzakatarisana nenzara matunhu mashanu munyika pasi pechirongwa cheFood Assistance for Assets Program. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weWFP muZimbabwe vatatenda Macheka.
Vatana Kashonai mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu.
Tine urombo regai tikuendesei kuna vatatenda Macheka vanova mutauriri weWFP.
Sangano reWorld Food Program nhasi ratambira mari inokwana kuita 8.7 million yabva kuhurumende yeUnited States of America kusangano kana kuti bandiko ravo reUnited States Agency for International Development muchidimbu USAID.
Saka mari ichabatsira vanhu vari kunzvimbo dzipi chaizvo?
Mari ichabatsira vanhu vanokwanisika kuita 65,000 mumatunhu anoti Kariba, Masvingo, Mwenezi, Rushinga nezvishavane. Mari ichabatsira kutenga chikafu chakaita sechibage, mafuta nebhinzi, ndumba kana nyemba. Dzinova idzo dzichashandiswa kupa vanhu vanenge vane matambudziko echikafu. Asi vanhu ava mushure mekunge vatambira chikafu ichi vanozoshanda mumatunhu avo, matunhu avari iwavo.
Vanenge vachiita sei chaizvo?
Dzimweni dzenguva vachabatsira kuvaka zvimadhamu zvidiki, angava mapindu emuriwo kana nzvimbo dzinochengeterwa hove, mafish pond nezvimwe zvivakwa zvakasiyana siyana vachitambira chikafu icho chichi. Zvivakwa izvozvizvi zvichazovabetsera munguva inotevera kana vaakuda mvura kana kuti zvichida kwaitika drought, kusanaya kwemvura kana kwaitika mafashamu kana kwaitika nzara huru. Zvinoreva kuti vanhu vaya vaya vachabetserekana nezvavanenge vakadzidziswa zvichida sei kuita zvemukando, zvekukweretisana mari, kuita tumabhizimusi tudiki twavachadzidziswa. Saka izvozvizvi zvinobatsira kuti ramangwana ravo panozoitika kunyange pfumvu kana drought kana kushayikwa kwemvura vanozokwanisa kubatsirikana vachinotarisa ipapo.
Izvi zvinoreveiwo takatarisa humwe upfumi hwevanhu ava.
Zorora hizo kuti vana ava vachakwanisi kuti kuda munhu anenge ane kamombe kake, mumwe ane kambudzi kake kana kahuku kake, ochiti achirega nditengese kahuku kangu kuti ndiwane sadza, kana achirega nditengese chibage changu ichi kuti ndiendese mwana wechikoro. Vanhu vavanza kuti tikangoenda kumagarden edu kumapindu edu aya kwatakarima kana kuti kadhamu kedu kane mvura kaya, kurova kuti vanhu ava ane mvura gore rese, vanokwanisa kutora mvura yaya vachidiridzira mapindu avo hazvo. Zore vaizofuti kuti vana havachabvisi muchikoro, kana kuti vanhu vakwanisa kuwana kudya kwakakwana nguva dzese, nokuti dzinonguva munguva yenzara tinoonawo kuti vanhu vanozodya kamwe chete pazuva, zvinova zvisina kunaka zvikuru sei kuvana vadiki.
Vatatenda Macheka vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muWFP muZimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare. Kushaya simba kwemari yemunyika uko kuri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru, zvichiomesera veruzhinji sezvo vemabhizimisi vakawanda kusanganisira vanoshanda zvisiri pamutemo vari kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica iyo isingawanikwe nyore nevakawanda. Izvi zvinonzi zvasimudzawo gakava rekuti mari yemuno yombosendeko parutivi here kana kuti kwete. Kudzana emsengi anotipanya inotevera.
Vatana Kashonai, mudzidzisa nemudzimai nevana vatatu kusanganisira mumwe akatanga zvidzidzo kuyunivhesiti. Mari yavanotambira inove zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti madhora 150,000 emari yemuno nemazana maviri nemakumi mashanu yemadhora ekuAmerica yeallowance hazvivakwanire pakurarama kwavo nemhuri yavo. Vanoti vanoshandisa mari inopfuura mazana matanhatu emari yekuAmerica pamwedzi, vachiti upenyu hwakavaomera zvekuti vanotopona nekuitawo mamwe mabhinda uko uye vanogara vari muzvikwereti.
Ndinoenda nohoda gasi, ndinohoda inki yekuti ndifotokopi kuedza kuita augment tumari tushoma twandinowana, but hazvikwani. Kwereta kwacho kuti wambopiwa naningi ukaona kuti nguva yekumubhadhara yasvika hauna mari ye, unonokwereta munhu kuti uyu umubhadhare, ndokutorarama kwacho.
Amai Dion Moyo ndemumwe wevanhu vanotengesa mumigwagwa muBulawayo. Vanoti kushaya simba kwemari yemuno kwave kuita kuti vasadi kuitambira nekuti vanonetseka kuwana kwekuishandisa.
Kumamaketi kwacho kwatotengesa vanoramba bhondi, vanoti havaridi michovha chaiyo chaiyo nebhondi yavadhola kubva mutaunu kuenda kumalokesheni kana kubva mutaunu kuenda kumasabhabhu. Zvaoma totikuvadza vatotiuraya nebhondi.
Amai Moyo vanoti havangakwanisi kutaura kuti mari yemuno yombosendekwa parutivi here kana kuti kwete, asi vanoti panofanirwa kutorwa matanho akasimba kuti zvinhu zvigadziriswe. Mudzidzisi Shonai vanotsinirawo kuti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvinhu nekukasika nyika isati yadzokera mumatambudziko seakamboonekwa mugore ra2008 apo mari yemunyika yakashaya simba zvekuti muzvitoro mange musingachawanikwe zvinhu zvekutenga.
Saraita quick decisions to turn around the economy. Tinodzokera futi kwakadaro. The health services collapse. The education sector got on the brink. No, it has also collapsed. Because muna hakutongotsvaga kuti ndorarama sei.
Mumwe anorarama nekutengesa amaita kudzwa shumba vanoti maonero avo ndeyekuti mari yemuno imbosendekwa parutivi.
Muchovha unotokudanzira 5,500 saka iyi bhondi hatichariidi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Coalition for Peace and Development vaTrust Chikohora vakambove mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC ndomumwe wezvematongerwo enyika vari muPolitical Electors Dialogue kana kuti Pollard. Vanoti boka iri rakabatsira kupa hurumende mazano akabatsira kuti mari yemuno isaramba ichishaya simba, vachitiwo hazvibatsiri nyika kuti mari yemuno ibviswe.
Kana vatoribisa ivhino katoda kubisa kakandekanguvana kuzoridzosa zvinonetsa unenge watoriuraya zvachose. Saka ngavamboedza kuita zvinofanira kuitiwa uye vanhu vamboisa musoro pamwe chete tichitaurira nechokwadi zvinofanira kuitiwa kuti richengete mutengo waro asi takambori kuchengeta richishanda.
Wa Felix Chari mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvehupfumi ndemumwe avo vanotsigira kuti mari yemuno imbosende kwa parutv.
Hatikwanisi kublema vamabhizimisi sezvo vachitsvaga kurarama munguva yakaoma kudai. That's why tichiona kuti paanochaja mitengo yavo havachaji mitengo yanhasi, vanochaja mitengo yamangwana kuitira kuti vakwanise kuzoreplesa stoku yavanenge vatengesa. Sokuona kwangu raitambosendeka bond redu parutivi kusvika upfumi hwedu waterama.
Vaprosper Chitambara veLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LEDRIS vanoti kusendeka mari yemuno parutivi kune zvakwakanakira asi kunogona kunetsawo nerumwe rutivi.
Zvine matisatwa ndechekuti hurumende haichina mukana wekushandisa monetary policy kuti inge ichiinfluenza macroeconomic policy performance uye macroeconomic developments munyika. But kana muchida kukurumidza kupedza nyaya yekusagadzikana kwezvinhu, nyaya yekudollar zvino inobatsira ipapo nekuti inoita kuti pashaikwe mukana wekuti hurumende inge ichiprinta mari sezvatiri kuona zvazvichiitika.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions amai Florence Taringa avo vanotsigirawo kusendekwa parutivi kwemari yemuno vanoti zano ndega rinoitwa nehurumende ndiro rinokonzera kusagadzikana munyika.
Chaita musoro uteme chinozivikanwa ndosati kudzokera tichinyanyopusha kuti kana tasvika panguva yakamanikana kudai ngapasashandiswe chisimba kuzama kugadzirisa situation nedambudziko rinenge rawira vanhu vese, nekuti ana muzvina bhizimusi vakambunyikidzwa. Zvinodzoka zvikwari kwatiri vashandi takutambudzika kuti tichawanepi chekudya, tichawanepi kwekutenga.
Hurumende yakambosendeka kushandiswa kwemari yemuno mugore ra2009 asi mari iyi yakazodzoswa mugore ra2018 uye panguva iyi hurumende yakatara kuti yaive neuremu hwakaenzana nedhora rekuamerica. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hakuna nyika ine chiremera inorarama isingashandise mari yayo, vachiti dambudziko guru nderevemabhizimisi vanoita nhafu nekukwidza mitengo yezvinhu. VaMnangagwa vanotsigirwa negurukota rezvemari vaMtulinqile vanoti vari kutora matanho kudzikamisa dhora remunyika uye richaramba richishandiswa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yatumirwa pamadande mutande akasiyana siyana iri kuratidza vakapandukira hurumende vechikwata cheRapid Support Forces vachirwisana nemauto ehurumende eSudan Armed Forces muKhartoum. Kunyange hazvo mapoka maviri aya akanyorerana chibvumirano chekuwedzera nguva yekumbomisa hondo. Nasi bazi reAfrican Union rinoona nezverunyararo rePeace and Security Council range richisangana kumuzinda we sangano iri kuAddis Ababa, Ethiopia, kuti rione kuti ringamise sei hondo yemuSudan iyi. Dare reparamende muAmerica reUS House of Representatives riri kutarisirwa kuvhota nhasi kuti ribvise mutemo unosungira hurumende kuti isakwerete imwe mari kana kuti debt ceiling. Kwasara vhiki rimwe chete chete kuti America itadze kubhadhara zvikwereti zvayo kana mutemo uyu usina kuvandudzwa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutauriri wedare reHouse of Representatives vaKevin McCarthy vebato remaRepublicans vari kushanda zvakasimba kuti nhengo dzedare reparamende dzitambire bhiri rinobvumidza hurumende kukwereta imwe mari kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo. Sangano rinorwira zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu anoti DC, Maryland, Virginia neWest Virginia muAmerica, reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, rinoti riri kuronga kuita mabiko makuru ekutenda zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu aya zvakabudirira muzvidzidzo zvepamusoro-soro. Sachigaro veCOSDA vaJona Masia vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuti rironge mhemberero dzichaunganidza mhuri yeZimbabwe yose kuti ipemberere pamwe chete nevakabudirira muzvidzidzo zvavo kubva muna 2020 kusvika gore rino ra2023 senzira yekuvatenda mukushingirira kwavo kunyange vakasangana nematambudziko akasiyana-siyana zvikuru denda reCOVID-19. Gati nzwei gurukuro ya itkwa na Vamasia na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Ungu wa Kandemiri isusi sanganore Costa tirukuronga kupemberera wanawe murize Zimbabwe vari kugara kuno ku diaspora kunzvimbo yeAmerica ku Washington DC nema states akatenderera anoti West Virginia, Virginia ne Maryland. Tirukuronga pamwedzi uri kutevera uyu kuti tiungane pari zvino tirikuda kumbopa mhuri kuti dzimbofara nevakagraduata isuwo tozoungana secommunity kupfuurikidza necosda kuti vanhu vapemberere zvinodadiswa zvakaitwa neruzhinji rwevana vezimbabwe.
Mapoka api evanhu vakapedza zvidzidzo zvavo vamuchange muchipembera navo?
Tichange tichipemberera mapoka atingati matatu kana mana veku university vaka graduate nema undergraduate degrees avo. Tozopemberera vema masters. Pane vamwe vanenge vakaita mapostgraduate kwozoita vane madoctorates. So tichange tichipemberera vakaita zvidzidzo izvozvi uye tichange tichitaura kuti kapembero katichaita kachafamba sei.
Chii chasvitsa kuti muronge mabiko aya sesangano recosda?
Chasvitsa kuti tinge tichironga kupemberera secommunity ndechekuti chinangwa checosda takatarisana nevana vanogara kuno kudiaspora ndechekubatanidza vana vanobva kuZimbabwe kana mhuri dzinobva kuZimbabwe uye nekupa vanhu mikana yekuti vasangane vachifara nekuonana. Saka tiroda kuti tizadzikise chinangwa ichi. Ndo zvakaita kuti tive nekuumba sangano recosta because tinoda kuti tiite mhuri dzeZimbabwe dzibatane pamwe chete kana vari kudiaspora kudai. Uyezve chimwe chinangwa chedu takaona kuti pakaitika denda recovid vamwe vakagraduate asi havana kumbopemberera necommunity. Saka toda kuti tizadzikise ipapo vanhu vafare vachifarira fundo dzavo.
Muchaunganidza sei vese vamuri kutarisira kuti vange vari pamabiko aya vakapedza zvidzidzo avo?
Tichazivisa vanhu vakagraduata kupfurikidza nema WhatsApp groups ari mucommunity yedu ino yeDMV. Pane vanoti tikasenda information ikoko vanhu vanobva vaziva. Asi tinenge tichikumbira kuti vanenge vakagraduata vanotitumira email kuemail yedu yecosda inoti cosda@cosda.org. Kana vatumira kudaro inoenda kuna secretary wedu tobva tazoziva tobuda nelist yekuti oh ava ndivo vakagraduate ava ndo vatinenge tichizopemberera. Saka hazvino zvinenge zvakarongeka tichatotumira shoko racho kucommunity pavhiki rekutevera iyo.
Iyo vamuri kutarisirwa kukoka ava vane chavanotarisirwa kubhadhara here kuti vanga vachizopinda mumabiko aya?
Mabiko aya achange ari asingabhadharwi. Isusu sesangano recosta tichashanda zvikuru kuitira kuti tione kupa vanhu ava zuva ravo rakashongedzeka zvakanaka.
Ko mune mibayiro here yamuchapa?
Hungu tine mibayiro yatichapa inenge iri yakatenderanwa nechikwata checosta inoitawo kuti vakagraduata vange vachinyemwerera.
Awo vanga vari sachigaro veCosda vaJona Masia vachitaura vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica naJonga Kandemiri West Studio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekutarwa kwemusi wa23 Nyamavhuvhu sezuva rekuita sarudzo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa yedi apera regaiti mbotarisa misoro ye na uja kare. Mutungamiri wenyika vae maso ni Mnangagwa vanoti sarudzo dze gorerino zichaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. nyaya yekushaya simba kwedora remunyika yave kukonzera makakatanwa negakava vamwe vachiti dora remuzimbabwe rinofanira kumbosendekwa parutivi asi vamwe vachiti rinofanira kuramba richishandiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.